ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies, zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110, mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 pa10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati taakudzikisa mutengo we10 kg kuti usvike pa50, vamora kuzoti tavo pa57, asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Chinangwa chacho chinenge chiri chei chaizvo apa?
Kuti mamillers muchapuwa mari yekuti makwanisa kudzikisa mutengo wehupfu kuitira kuti vanhu vese vawane kuguta. Asi chatiri kusimbisa isu seMinistry of Industry and Commerce ndechekuti mamillers hamufanirwe kupuwa mari imi musati maisa hupfu hwacho muzvitoro. Saka takamirira kuti vese vanoda kugaya upfu vane makambani iwayo tionaiwo kuti maisa maapplication forms enyu kuIndustry and Commerce. Kana mchinge maisa pane marequirements hamuri kutoziva vazhinji vacho anofanira kunge onga aripo.
Tipewo muenzaniso wezviri kudiwa izvi.
Matax compliance certificates, ma company registration, zvese izvozvo zvinodiwa. Kana mauya nazvo kuIndustry and Commerce munobva mazopuwa mvumo yekuti muchikwanisa kuwana chibage, mukwanisa kunogaya hupfu hwomba wawanika hwakachipa kuruzhinji rwevanhu.